Manera kana kamuri yeZimbabwe ino Studio 7
tichitepenyura tiri mu Washington DC. Lingali chona njani Zimbabwe omuhle. Le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC.
Manero akanaka vateereri, tinosangana zvakare manero anhasi uri musi wesvondo mbudzi 6 2022. Mangateerera ku Studio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa neStudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Blessing Zulu ndiri muWashington DC ndichiti hezvinei zviri muchirongwa chedu chanhasi. Chitundumuseresere chekambani yemuAmerica inonzi Northrop Grumman NG-18 Cygnus change chakatakura mushina weumhizha neumhetura wekuona mamiriro ekunze kana kuti satellite yeZimbabwe, Japan neUganda nezvimwe zvekunoshandisa kumwedzi hachina kusimuka sezvange zvakatarisirwa. Muri dzinodarika mazana mana kubva pamisha zana nemakumi mashanu kwa Chirigawad kuChipinge dzakaputsirwa misha ndokusara dzisina pekugara. Tichakupaiwo zvabuda mumitambo yenhabvu nhasi. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi dzichiva kwamuri dzichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Chitundumuseremusere chekambani yemuAmerica inonzi Northrop Grumman NG-18 Cygnus change chakatarisirwa kusimuka nhasi chakatakura mishina yeumhizha neumhetura mukuona mamiriro ekunze munyika kana kuti satellite chatadza kusimuka sezvanga zvakatarisirwa. Chitundumuseremusere ichi changa chakatakura masatellites enyika dzinoti Zimbabwe, Japan neUganda nezvimwewo zvinhu zvinoshandiswa nevanhu vari kumwedzi pari zvino. Chitundumuseremusere ichi chinonzi chatadza kusimuka nekuti paita moto uye changa chitarisirwa kusimuka kubva muVirginia muno muAmerica. Chave kutarisirwa kusimuka mangwana. Mukuziya nezvenyaya iyi tabata nyanzvi munyaya dzezveumhetura neumhizha mukufambiswa kwemashoko vaRobert Ndlovu.
Nyanzvi Zinkadwan yanga ichifanira kuti simuke nhasi yakarongwa neperizinenzi Marvel National GS Special Agent like portrait ye-aerospace neNASA yeZimbabwe. The idea of the satellite, the commercial satellite, haifanani mahombe anana America nekuRussia yekuti payana aiwabudu. Ndeyekuti ikalonchwa a very small satellite, probably like a box less than 10 kilograms.
Inenge yakakosha sei kunyika yakaita seZimbabwe?
Inenge ichitarisa zvinhu zvakadai. Nakwemvura, mapekiri anguvai, zvakanyanya sei, nekupisa matemperatures. Anakati rekodhwa ka saka uchazoona kuti after a year kana 10 years information iya inenge ichikurudza kudenda kuya kuya about environment neclimate kuti zvinofamba sei sezvamunoziva kuti tiri panguva yeglobal warming. So most international organizations vanotoda kuti nyika dzichidevelopa vaone kuti maforest avo ati kupera mvura yavo chitiriitika mvura futi kana kune dzichaita yaivuraniwaiyaiya kana kutaita earthquake those satellites anopa information kana data kuti zvidedioni sai. So a good department vandasende parini pandii nekuagricat zvanenge vachiona matekeri kuti nekuenda kwenguva temperature inoenda ichikwirana nezvimbo mazuva nemvura yachatandi nayo novembe 15 mazuva nehundira emazoni yadai kazi inenge iri information ichiinge nevasatellite ari pedyo akatarisa pedu munyemurege Zimbabwe yeni vamwe will also benefit tanzvaaitone mazvo meteorological services ofZimbabwe.
Muzinda weZimbabwe National Geospatial Space Agency uyu uri kupi chaizvo?
Pari zvino institution yacho iri paUZ kuni asenzeso ndivanikezozo akaenda ku pan kuti mutoki mutrena ikoko kuzventi yanga tsandira kudonza 3 mama anonzi makim satellite kuti vadiki chim Uganda Zimbabwe ndi Japan kuti I think a few minutes before launch site problem ndi vaona alarm kuti akungangoita moto vakaitepa kuti aiwa chazotanga mangwani ndezvekutika but ndezvadiki tinacho zvidzidzo aatoziva and very soon ndati tai yene zvakusasanitika kuti yende kuti ah tedi vanyanyi kuti aaidiki ikonye tiari nayo ndiyende hanyi yangu
mungapa muenzaniso here ipapo
sezvakaita madrone madrone aindoshandisira kakudhara angaimirita atinoziva kuti madrone anongeyuzi ende masati atiwa aitukiridzacho iyoyo iriyo dzekusenzana Elon Musk apo panenge asida kukambira mayo zvatinati kudenda kuti vanhu vambobata chiindaneti atinatii hatiti kuikandira izvozvo pari zvino iri kukandira data reweather climate change nezvimwe zvakadarodaro
saka tichitarisa kuti muri kuti kanhu kadiki diki kanga dhure zvakaita sei tichitarisa mamiriro akaita nyaya dzeupfumi muzimbabwe
what I know the smallest one can be 20,000 up to half a million US dollars and I said it's called the cube set like so zvinhu zvakatodizaina kudhara but now my engineers anenge akuprograma macomponent zvei that satellite inenge ine kaamateur radio chinenge chicommunicator neground
nyanzvi munyaya dzezveumhizha neumhetura mukufambiswa kwemashoko varobert ndlovu vachitaura vari parunare kubulawayo mhuri dzinodarika mazana mana kubva pamisha zana nemakumi mashanu kwachiriga ward 11 kuchipinge dzakapiwa minda panguva yekugoverwa kweminda patsva muna 2000 apo varungu vaitorerwa mapurazi achipiwa vatema dzasara dzisina pekugara mhuri idzi dzinonzi dziri kurwiswa nemumwe mukuru muchiuto ari kuti iri purazi rake hatinokwanisa kubata vatauriri vemapurisa nemauto kuti tinzwe divi ravo panyaya iyi asi vanhu ava vanonzi varasikirwa nemidziyo yakawanda sezvo kuri kunaya makomisheni ehurumende anoti yeZimbabwe Human Rights Commission pamwe neNational Peace and Reconciliation Commission anonzi akatosumwa nezvenyaya iyi mukuziya nezvenyaya iyi tabata mukuru wePlatform for Youth and Community Development vaClaris Maduku avo vane sangano riri kuedza kuyananisa vari kurwisana ava
nyaya yacho ndeyekuti nzvimbo yavanhu vachigara iyi vakaipiwa mugore ra2000 dziri nyaya dziya dzekuti pakatara nyaya dzefast track land reform kuti vagare sekuti nyika yezimbabwe yanga yaikuti aiwa ivhu varende kuvanhu vatema vande kugara kwavanga vachiti vakati vapa mastructures avo asi nzvimbo yavanga vachigara yanga indori nemurungu aizi jobai ndokwavanga vachigara saka mugore ra2019 pakamboita dambudziko rekuti vakangonotisirwa zvakarasidziswa nevamwe vanga vakuti aiwa ingaiti famuri vari inofanira kuti ari vanhu vatema inini vanhu vatema varimo hamuna kunyatsovhura zvakanaka mugore ra2018 ndobata zongopindira tikataura navo kuti aiwa vagari ava havana kunozokuenda kuchibetera kuti vakugara uye chiro zvacho hurumende ndozvo vadzoka vakagara zvakanaka izvazongoita zvakare ndezvekuti nyaya iyi yadzoka zvakare
kana muchiti nyaya iyi yadzoka zvakare mungatsanangura kuti chii chaizvo chiri kuitika uye ndanani vari kurwisana nevanhu ava
pane makwita anenge achiitika yekuti mukugara kwavari kuita vanga vatoita sechiwa zvonzi aiwa famiri inofanira kudzoka kuna vamasiyana zebrigadier saka pakunengana kwavari kuita ivo ndopazvichikwadi vari kunofanira vasvike pakutisirwa dzimba dzavo saa tirikushungurudzikana kuti pavasvikirwa dzimba zvinyika zvii kunomira zvakanaka havana pekugara vanga vachigara dzimba dzavo dzakapiswa mazenga achitekwa tekwa mvura yakatanga kunaya musi wechina vasvika vachiri muchesande vakanayiwa vakabva mufamu iri rinimbi tinoonegwa makwana vakabvika vakaenda kune rimwe riri pasaiti
Saka mapurisa ambouya here kuzoedza kugadzirisa dambudziko here?
Mukuru wesangano replatform for youth and community development vaClarice Maduku vari parunare kuchipinge. Tabatawo mutauriri wecommission ye National Peace and Reconciliation vaObed Gutu tikatanga nekuvabvunza kuti sangano ravo rinobata sei nyaya dzakadai.
Zvatinoita ndezvekuti kana pane munhu kana vanhu vane chitemo kana zvitemo zvavanoda kuti zviongororwe kana zvitariswe neNational Peace and Reconciliation Commission, tine simba ikuratiisira nekumbira mutemo wenyika, Constitution of Zimbabwe, Section 252, Subsection F. Inoti vaya vanenge vachakunza zvitemo vanounza zvitemo zvavo. Vamwe vanoda kuunza zviri zvakanyorwa, vamwe vanoda kuita zvekuuya ivo mbune vachizotaura nhoroondo yavo. Vamwewo nekuda kwetekinoloji mazuvano vanongoti achitonyora dziri tsamba dziya dzinonzi electronic mail, vamwe vachitumira ari muwhatsapp. Saka vose ivavo vanoda kuti vaunze zvichemo zvavo pasiri vane kodzero yekuzviita izvozvo, nekuti kana chichemo chinge chaunzwa kuNPRC tinotochiongorora. Ndosaka ndiona NPRC ine mahofisi akawanda kumativi mana enyika. Mamutare Eastern Region tine hofisi Mamutare muguta reMutare, tine hofisi muguta reMasvingo, tine hofisi muguta reGweru, tine hofisi muMulawayo, tine hofisi muChinoyi. Vazvashoma anotevera tinenge tichivhura hofisi muJinjura. Chinangwa chiri chekuti provinsi yoga yoga ive nehofisi yeNPRC.
Imimi munozoita sei kana mapuwa chichemo?
Kana tapuwa chichemo chauya patiri, tinochiendesa kubazi riya ratinotiro muchirungu Complaints Handling Investigations and Legal Services Department, inova ndiyo yandinocheya, ini thematic chairperson webazi iroro. Tine vaongorori vedu mainvestigators, maofficers edu vanozoenda paground, voenda kunzvimbo iyoyo kunenge kwanzi kune conflict, ingava conflict yokuti vanhu dzanesana, nyaya dzeminda, nyaya dzezvicherwa, nyaya dzakangosiyana siyana. Maofficers vanoenda paground vononzwa nyaya kubva kuvamhanyari, vonzwa zvenyaya kubva kune vanenge vakamhanyarirwa. Toedza kuti toenzanisa vamhanyari nevamhanyarirwi kuti pave nerunyararo. Kana iri nyaya tinodzikana nenyaya dzinenge dziri ndiringanotizwa of criminal matter, tinobva tati aiwa, kana iri nyaya ingava yecriminal matter kuti vanhu nharo hakuvara kana kuti munhu abhinwa kana zvi yake zvakadaro anirira propati yake, inenge iri nyaya yatinozenge taakuendesa kuvapurisa. Kana dziri dzimwe nyaya dzokuti vanhu vatotsikana kumatare vari kutsungitana kana mumacivil court zvinhu zvakadaro, isi hatizowani simba pamutemo Nekuti tipindire munyaya dzinenge dzaendeswa nevanhu kumatare edzimhosva.
Saka zvamuri kutaura izvi munokurumidza kuzviita here vagutu kana kuti panomboita kakudya manonoko? Mune zvikwanisiro zvacho here zvokuti mukwanise kupindira nekukurumidza?
Wabvunza mubvunzo wakanaka. Zvikwanisiro zvinombotinesei nekuti zvinenge zvichifanana nekuti kana iri nzvimbo yekuti inoda kuti vanhu vaendeko nguva inzvimbo pamwe inenge iri kure, panodiwa kuti pave nemotikari nemafuta acho okuita mudzimota. Saka chinongotinetsawo ndechekutiwo dzinguva tinomboitawo matambudziko akaita saiwawo, asi ndinofara kuti hapari zvino tinowanawo budgetary support iri nani zvikuru kubva kutreasury, hatingashori. Asi unongozivawo nyaya dzemari dzinonetsa kuti ugoti wawana mari chaiyo yaunenge uchida kuti uwane.
Mutauriri weNational Peace and Reconciliation Commission vaObert Kutu vachitaura vari parunare muHarare. Vanhu vatatu vanonzi vafa uye pachiri kutsvagwa vamwe mushure mekunge ndege yange yakatakura vanhu makumi mana nevatatu yadonhera muLake Victoria kuTanzania. Mukupeta zvaitika kune dzimwe nyika, vechidiki muAmerica vanonzi vari kukwikwidzawo musarudzo dzemamidterms kuti dare reCongress rivewo nevamiriri vechidiki. Pari zvino vanganzi ndevezera rechidiki mudare reCongress muAmerica vane makore makumi mashanu nemapfumbamwe, asi vanozikanwa nekuti Generation Z vane makore ari pasi pemakumi maviri nemashanu vari kupindawo musarudzo idzi kuti vave vamiriri vedare sezviri kuitwa namuzvare Caroline Levitt kuNew Hampshire anova nhengo yebato remaRepublicans. Iko zvino tochimbotarisa chirongwa chatinotaura nevechidiki kana kuti Youth Forum.
Ini ndinonzi Brenda Muzimu, ndinotungamirira sangano reAlbinism Day to Dream Initiative, Rainbow Youth Albinism Zimbabwe Trust.
Tiri kunzwa kuti pane mamwe makwikwi amuri kuronga kuita, mungatsanangura kuti zvii zvamuri kuita pari zvino?
Yes, makwikwi atiri kuronga kuita ndeevanhu vanorarama neusope, vanhu vakomana nevasikana vanosanganisira masouthern African countries, masangano tingangoti 13 nyika dziri muSouthern Africa, zvichienderana nekuti ndevati vapinda mumakwikwi aya. Ende tikuronga kuti daitaita May 27 muno muZimbabwe neunder the team iye rinenge richidindindira rinenge richiti United in making our voice heard as maAfrican countries. Sezvamunongoziva kunyika dzinenge ana Malawi, ana Zambia, kumanwa kuchiurayiwa vanhu vane albinism kana kushandiswa kwemabody parts avo.
Nyika dzamataura idzi dzakatotenda here kupinda mumakwikwi aya?
So far pane nyika dzakatenda kupinda mumakwikwi aya dzinosanganisira South Africa, Zambia, Malawi, Namibia, Lesotho. So far ndo nyika dzakatendera kupinda mumakwikwi aya neMozambique.
Makwikwi aya anobatsira chii chaizvo kusimudzira kodzero dzevane usope?
Makwikwi aya anobatsira kunge achisimudzira vanhu vanorarama neusope kuti vange vasingazvitarisire pasi uye kuti vange vachinzwisisawo kukwanisa kunzwisiswawo nemanharaunda nharaunda dzavanogara. Uyezve anoita kuti tidzidzise vanhu munyika dzedu kuti aiwa sevanhu vanorarama neusope hatikodzeri kunge tichiurayiwa, hatikodzeri kunge tichisarudzwa pane vamwe, uyezve hatikodzeri kunge zviya zvekuti munhu afa onodhigwa guva rake vachida kushandisa kuupfumi kana kushandisa kuita zvimwe zvinhu. Tikatinenge tichidzidzisa kuti aiwa tiri vanhu vakafanana nevamwe.
Asi makwikwi akadai kaanomboita mutauro kuti kana tichiti ndiye munhu akwanisa kuita tsvarakadenga, munenge muchitarisa chii apa? Munenge muchitarisa runako here kana kuti nenjere dzine munhu mungatsarangura zvinofamba sei.
Okay, ku meet and miss albinism kumakwikwi aya atingotarisa runako rwemunhu, tinenge tichitarisa kuti unokwanisa here kumira kana kuti kumiririra vanhu vanorarama neusopi. Saka tinenge tichitarisa njere dzako iwe kuti unokwanisa here, because chatiri kunyanya kuita kukwidziridza kana kuti kuboosta self confidence kuvanhu ava kuti endai kunze munotaura maererano nevanhu vanorarama neusopi, zvatinoda sevanhu vanorarama neusopi. Saka unotozoona kuti hatitombominita even kuedi chaiyo, asi tinoerana kuti iwewe une confidence dzino shika papi, uyezve unokwanisa kumiririra here boka iri.
Vanenge vasarudzwa vabudirira kuti vakunde mumakwikwi aya, munenge muchitarisira kuti vanozoita basa rei chaizvo?
Okay, tinenge tichitarisira like tomboti ndemuno muZimbabwe, tinenge tichitarisira kuti vange vachifamba nawo munharaunda, let's say kumamisha chaiko chaiko, vachidzidzisa vanhu vabereki vanoita vana vane albinism kuti vanofanirwa kuchengetedza vana vavo zvakaita sei, uyezve kuti ivo vanorarama neusopi vanofanirwa kuzvibata zvakaita sei kudzivirira utachiona hwekensa, gomarara, kuita kuti wo vafanirwa kuzora mafuta vaitise nezvimwewo zvekungoti munokwanisa kudai, vachikwanisawo kuongorora kuti vanokwanisa kuitei sevanhu vanorarama neusopi, vachipawo njere kune vamwe vanorarama neusopi kuti munokwanisa kutoita zvinhu zvakasiyana siyana muupenyu hwenyu, ende hapana chinokuvimitsa munhu mumitswe neganda renyu.
Pane vamuri kuonawo here vemakambani vari kuda kushanda nemi, uye ko vanenge vachidawo kuti vange vachibata nemi vanokuwanai papi chaizvo?
Pane vamwewo senge vachaishanda navo kubva kudhara, masponsors vanokwanisa kuuyawo on board, kuitawo vamwe vanenge vachida kutanga kubatana nesu vanokwanisa kutifonera panhamba dzinoti +26 3 778 165 695, uyezve vanokwanisa kutibata kumahofisi edu ari kuAvondale panhamba 62 Cockroad Avondale, Harare. Kuti sezvo tichida kuita missions of the Mission Southern Africa, tinenge tichikumbira kuti makambani akawanda auye on board so that inokwanisa kubudirira, because ichati nechihombe hachisiri chinhu chezimbabwe chete but chesouthern africa yese.
Ndinokutendai muzvare Brenda nekupinda muchirongwa chedu.
Alright, tinoita basa chaizvo.
Avo vanga vari muzvare Brenda Mudzimu, vanotungamira sangano reDare to Dream Initiative, vachitaura vari varunare muHarare. Iko zvino tochienda kuna Tanonoka Wande achitipa chirongwa chinotarisa nhau dzezvitendero kana kuti religious forum.
Yesu simba rangu, muri
simba rangu, muri simba rangu, munondipa simba.
Yesu simba rangu,
simba rangu.
Manhero akanaka vateereri, tinosangana zvekare muchirongwa chedu chezvechitendero. Ini ndini Tanonoka Wande ndichiti nhasi tatsikwa navamubayiwa vane mashoko avanoda kugovana nesu. Vamubayiwa, microphone yave yenyu, taurai kuvateereri vedu.
Vahwande, makadiko yenyu? Zita rangu ndinonzi Mubayiwa. Ndafunga kuti ndirimbopowo a little bit of contribution pane zvechitendero izvi. Chekutanga ndinoda kutaura pamusoro pevanhu vari kubvunza kuti kuchine vatuma here variko mazuva ano. Ndinoda kutaura ndichiti iye zvino hakusisina. Mwari vakatumidzira vatumwa vanomwe chete, hakusisina futi mutumwa. Variko mazuva ano vanoti ivo tiri vatumwa vamwari, havazi vatumwa vamwari.
Mungadaro sei isu tichiona nekunzwa vazhinji vachiti vatumwa vamwari?
Nekuti ava vari kupupura Jesu, saka havazi vatumwa vamwari. Vapupuri kana kuti vatero vaJesu, kwete kuti vakatumwa namwari, kwete, handizvo.
Chechipiri chamunoda kugovana nevateereri ndechipi, vamubayiwa?
Chechipiri ndiroda kutaura pamusoro pane mumwe akavhunza kuti seiko vanhu vakauraya Jesu vari vanoramba vaine makomborero Hazina kudaro bahama yangu.
Tsanangurirai vatereri vanyatsonzwisisa apa.
Chokwadi chiripo ndechekuti chekutanga-tanga Bhaibheri kuna Matthew rinotaura richiti Jesu akatuma vadzidzi vake akati endai kuhwai dzakarasika chete dzaIsraeri. Ndokwakauyira Jesu. Saka ava vazvimwe izvi handizvoba. Hazvirevi zvefuti kuti kana munhu uchinamata unofanira kuwana zvinhu zvese zvaunoda muupenyu. Ngatitarisei Jobho. Jobho wakatambudzika aive neupfumi asi akazopedzisira arwara paya paya vana vake vafa. Munoona kakuti izvo Mwari angoti munhu anomunamata ndiye anofanira kupfuma. Zvinhu zvaMwari zvine periodi kana kuti zvine rekodhi yekuti panguva yakati chii chinenge chichiitika muupenyu hwako. Ndine zvakawanda zvandingade kutaura. Zvino dambudziko nderekuti nguva yenyu vahwande idiki zvikuru. Nguva yenyu idiki chaizvo. Ndaikumbirawo hangu kuti mutiwedzere nguva yezvechitendero. Iyi programu inofundisa iprogramu yakanaka zvikuru. Pane mumwe akatibvunza achiti iye mapasta anoenda here kutraining. Zvemazviro kwazvo kana tikada kutaura chokwadi sezvachiri, mufundisi waMwari haaendi kuchikoro.
Apa panodiwa tsananguro vamubayiwa. Tarisai muone kuwanda kwakaita zvikoro zvinodzidzisa vanhu kuva vafundisi.
Mozisi paakanga achinyora mabhaibheri haana kuenda kuchikoro. Vadzidzisi vaprofiti, vafundisi havaendi kuchikoro. Vanonofundira kuti chii vachifundiswa zvenani. Pasta munhu anodaidzwa naMwari. Munhu anodaidzwa naMwari. Ndosaka muchiona zvinhu zvisiri kufamba zvakanaka. Because mapasta vanoenda kuchikoro ndo vanoita zvembiri, vanoita zvembiri. And otherwise vari kuitora Ezekeria. Vanoitora Ezekeria. I'm sorry ndarebesa maningi kupfuura zvandanga ndichida kuita, asi ndine zvakawanda zvokutaura pamusoro pemisoro yandataura iyo. Mazviitanyi vawande mukandibudisira chichemo changu kana kuti zvitaurwa zvangu.
Tinokutendai vamubayiwa. Munokwanisa kudzoka pachirongwa chero musi wamunenge mafunga. Aiwa vateereri, ndipo panoperera chirongwa chedu chanhasi. Kana muine mibvunzo kana zvezvitendero zvamunoda kugovana nevamwe vateereri, tumirai maaudio enyu panhamba dzinoti +1 301 919 8140. Ini ndini Tanonoka Wande ndiri muWashington DC ndichiti mosara zvakanaka.
Aiwa, tinotenda Tanonoka Wande, uye tinodawo kupa kutenda kuchikwata cheChristlike Choir chine kambo Jesu Simba Rangu katinoshandisa muchirongwa chino. Munawo dzemitambo, chikwata cheZimbabwe Cricket chabuda makwikwi T20 World Cup ari kutambirwa kuAustralia mushure mekurohwa ne 71 runs neIndia. Munawo dzemitambo, zvinhu zvabuda zvakadai: Manika Diamonds 0 Ngezi Platinum 0, Triangle 1 FC Platinum 1, Highlanders 1 ZPC Kariba 1, Herentals 1 Dynamos 0. Sezvo nguva yedu yapera, regai timbotarisa misoro yenhau zvakare. Chitundu musere chekambani yemuAmerica inonzi Northrop Grumman NG-18 Cygnus change chakatarisirwa kutakura michina weumhizha neumhetura wekuona mamiriro ekunze kana kuti satellite yeZimbabwe, Japan neUganda chatadza kusimuka kubva muVirginia muAmerica nhasi nekuda kwemoto. Mhuri dzinodarika mazana mana kubva pamisha zana nemakumi mashanu kwachiriga Ward 11 kuchipinge dzoona ndondo mushure mekuputsirwa dzimba dzadzaigara. Tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Anokuonekai nemufaro ndini wenyu Blessing Zulu ndiri muWashington DC ndichiti murare zvakanaka vateereri. Ndokusiyai mina Gibbs Dube munhau dzeIsindebele.